Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382.
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika, nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumapisha.
Chimono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu 530. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 34,949 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 29,630. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa pasi pechikamu chePeople Journalist of the Year 2020. Chingono uyo akazipiswa nezvomubayiro uyu nezuro ari kuremekedzwa nepamusana pebasa raakaita mukubudisa uori huri kuitika muZimbabwe pakutengwa kwezvikwanisiro zvekushandisa munguva yokurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau wekuNigeria David Hundian akaremekedzwawo nemubayiro wechikamu chePeople Journalist for Informed Commentary. Hundian ari kuremekedzwa nepamusana pezvinyorwa zvake zvinobata kuvandudzwa kwebhiri remutemo unobata zvirwere zvinotapurirwana, iro riri kuzewa neparamende yemuNigeria munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana peCOVID-19. Mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa uyo wakatanga kupiwa vatori venhau vaviri Kiki Modi na Fisayo Soyombo muna 2020 unouya nemari inoita zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Nyaya dzeuori dzakabudiswa naChingono dzakaita kuti vaive gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vadzimbwe basa. chingono au za Studio 7 kuti mbairo uyu unokurudzira vatori venhau kuti varambe vachishanda vachita basa rokufumura zvakaipa zvinenge zvichitika nekuti huori hunokanganisa hupenyu hwebana veZimbabwe.
Mbairo uyu mbairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere checovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti dukota rinoona nezveutano rainzi Obadiah Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa asarakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari araundi.
Kwamuri unorevei mubayirozvo?
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kukutorwa kwemari vanhu ava vaakutambura izvinezvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inonzi PPE personal protective equipment magloves anopfekwa nemanesi mamaski pamusana pekuti mari iyi inenge yatorwa. Saka mubayiro uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatori venhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazivikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Ndiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa sungwa, pane pfungwa dzekuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu nao basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatiri kuita zviri pamutemo tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozosungwa mbavha nemagororo anenge achipa mari inofanira kushanda muzvipatara muzvikoro kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba vanoramba vachingotora ende ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.
Uyo anga ari mutori wenhau Hopewell Chingono achitaura ari parunhare kuHarare. Nyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa nezuro kuti musangano wevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard vari kusangana nhasi vachishandisa dande mutande. VaMangwana avo tatadza kubata kuti tunze zvizhinji havana kutaura kuti chii chikuru chichakurukurwa mumusangano uyu. Asi musangano uyu uri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinopindwa nemapoka ose senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Chipangamazano chezveupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tatua Mashakada vanoti bato ravo harinei nechekuita nePollard sezvo riri sangano revatungamiri wemapato vakakwikwidza musarudzo dza 2018. Vakambofanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Togozani Kupe vaipinda misangano yePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raMuzvare Kupe. Asi vaMashakada vanoti vaMonzora havana kupukidza muna 2018 nekudaro havasi mugungano iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Part of Pollard hatine nechokuita nePollard. Pollard isangano remanhu vakakondesta 2018 ndosaka chizi political actors dialogue wa presidential candidates aka contesta ese muna 2018 wana Brian Mteki na wangu wakadaro ndo waka ungana kuita chikwata chepolat isusu president Monzora kwa was candidate 2018 saka atimu mpolat
asi matunga miri we mapato ya wai miri kama mapato au zichiro wakuti wa Monzora kutunga mira kwa wakuita MGCT wano kwanza kungu wachipinda musangane yun
ama actors, anon the political parties, anon the political actors, anon the political actors, anon the political parties dialogue, anon the political actors, they were there as presidents in their capacities as presidents, by actors, as actors.
Tirukono wa Monzora, varu kukuru zira kutu mnika mwikwe na urano, waka wana omukana, kana kutibaturenye laka wana mkana wakunga richi pinda wa imu mpola, kutiba taureneze kuru zira ye munopinda ye.
Kisa atipindi mpola, izi tuta urukuru zino pataniza ma political parties wa nevani vavo, especially varu mparliament, na ma churches, na ma civic society organizations, and all inclusive national dialogue. Atina kutu mpola, yaka ipa ayo, Pola jini nda one process yayo isu choda a new process inclusive, you know, include dawa. Chaunga chakati wande.
Pane urungwa wairewe kutimu shewe zere o naurira na izo zidu.
Isu ya ready for dialogue. Ante ziwe duguti wamwe wacho wanuda o kutawarajwe dialogue wari serious here. Isu we are ready, President Monzora wari ready kutitite dialogue. Chi ambu ziwanawe Zimbabwe hakuna mabasa. Chunushirukuneta, wanwaru kutambura, wanashiko kakawatara, ninyo ya kuda kutonga. Saka ngatinge upatafura, tite chunushino upa wanu punduto, mkurara makwavu.
Batole nyo raka wanamkana wakupinda muu na urirano. Zizi kuru na munga tinofana kusa urirano wakutizigadise matamzi kwa harimunyika.
Number one, kuundu mkwa kwa ituka ekonomi. Kufana kutiti urirano kuti ekonomi. Nifana kuumbu kasa kanaka patra. Ichimanage wa nenzira yokuti economy yedu iwe ne growth, inflation iwe reduced, mabasa create tiwe ne conducive climate for investment, tiwe ne productivity, production, manufacturing sector yakadona, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so forth. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tofana kuti upfumi hwenyika huri kubhiridha nenyaya yecorruption. Tofana kuti tidzivise corruption munyika. Zvoda kuti taurirane munhu how to combat for corruption. Number three, governance. Toda good governance munyika. Ifambe zvakanaka muma human rights edu, democracy, by elections. Number four, electoral reforms. Zofana kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive ne free and fair election muZimbabwe pasazoita rigging and so on. Five, tofana kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei tichiurirana tese kuti they must go ari kuremera nyika. Institutional reform, tofana kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional so that anosave a country not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi samazimbabweans. Sawana wanda nyika yao. So isu three party, iri pan-Africanist, iri nationalist, inoda Zimbabwe, kuti iendere mberi.
Abo vange wali chipanga mazano, chezo kupfumi, mubatore MDCT, uye wali mubati wewomwe, Dr. Tapiwa Mashakada, wali parunare muharare, na Jonga Kandemiri, we Studio 7, asi mutauriri, we National Constitutional Assembly, va Madok Chivasa, vanoti mtungamiri webato ravo, mzina fundo, lavu mwema duku, vari kupinda mumsangano uyu. Ngati nzwei urukuru ya waita na Blessing Zulu we Studio 7.
Ya wungu kune msangano we Pola duchangi wari konasi. Msangano we ma presidents, kanazi ma principals. Ndo wachange wachita msangano we. Wea wasikuta zukusangana. Wakuta zukuita zukuita wari online. Zia ziri virtual. Zukutuwa ni kwa chitra pa Zoom. Izwari kutuwa minya edenda kore COVID kutuwa wakwasunga wachisangana.
Sei msangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino.
Vachangwa ita kudiskasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ingori nzira yavo yekusangana kuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifangwa kutaurwa neplatform. Platform yatingati susu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kupolad. Iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vana vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscussa kubva kumacommittees zinguwa zinge si rekomenda kujizo peswa na kuma principles randiwa msangano ushange uri ikona
vamwe vanopikisa wakaita se MDC Alliance ne MDCT varikuti avaone Pollard yakakosha nekudaro varoti na urano idzidzitwe pakati pe ZANU PF nemapato aya kwete pasi pe Pollard munoti kudi
yeah isusu se bato re NC atibvumirani nyaya yekuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndo anofanga kunge achitaura ne dzavanoti hurukuro dzekuti pagadziriswa zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiyo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties ezanu PF MDC angagara ariko. Saka zvekuti titi isusu vanhu atotofunga kuti iwo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeberana kuti kwanzi kana ZANU PF MDC zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino nekuti matambudziko mazhinji atusangana nawo sana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakata nemapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona. Chatioti kwae ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndio vanofanwa kutobvisa gara pasi hapana chatoona zvekuti kwae vangabudisa chionzi kwae ndicho chingagadzisa nyika inoyi.
Saka poitwa seva muachiti haivhiwe vamwe vachitingaivhiwe
vanoda nhaurirano ngavanguo yakakune mamwe mapolitical parties dzese chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere. Pangazidaitwa zvokuti kwaizinzi kwanzi aiwa handinga ndoda kutaura ndingori ndega handiri kutaura ningaripo zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika nezvokuti ane chake chaanda kutaura ngangu yakataure pane vamwe vese vanhu vese vakateerera kuti uyu ane zano rake rakati zano rake nderekuti zvakati kana richitambirika rotambirika risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhengi pasina vananhengi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese ndosaka zvichida kuitwa zvakamuchivandi.
Vamwe vari kuti woka vachivasa Pollard kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabura.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda pakabuda nyaya yekuti mukatarisa kumuchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangadaitwa paconstitution zvakamiswa kuPollard ikoko kwatiri seNC taitotaura izvozvo raiwa mutemo wenyika ufanga kunge uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatendera kuti musangano wemhando iwo wekuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka izvozvo chakabva kuPollard.
Mutauriri webato renational constitutional assembly vamadoc chivasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Vachuchusi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa humbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchusi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa navatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakange vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump ari kutarisirwa nhasi kupikisa umbowo hwedemocratic party. Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti vachuchusi vedemocratic party vakaburitsa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanirwa kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikuna kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. Pati sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwaTrump achingotsikinjira nyaya yekuti maarguments avo ekuti senate haina mvumo yekutonga president wakabva kare ende maarguments avo asinyanyo kuti chikoo chachaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavangeyazo kupumbudzirwa kana kuti kwete. Saka ichangove pachirungatio kuti back and forth yema arguments enyaya dzacho pati sikuona kwangu inini ndoona senge madhemocrats akapa umbo wangauri so yatingati pachirungu deming
kukunyaya Trump. Ise sematara wangu political trial ichangozo dipenda nukuti panewa mwewewe wangawane umafungira wekuti hapana mhosva wangawe here vakatsukunyuko neumbo huri kupuwawo ne atingati mamanagers ari kupa nyaya iyi mucongress.
VeRepublican Party vane basa nezviri kutaurwa here izvi, vanobvuma here kuti kutaurwa ndezvechokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana?
Iko zvino mamiriro akaita zvino ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo yange iri pokuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara, saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyoona senge ndiyo yange iri position yemarepublicans akawanda, but munguva pfupi pfupi yapfuura taona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaurawo kuti no, nyaya yanga itongwe itongo kusvika kwokupedzisira kutizopawo chi maonero edu. Nhango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya yanga itongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitema nawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo aingati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva. Ndosaka taiti pokutanga papera kuti nyaya yacho iyi yaifanwa kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike, kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese inyazvoona kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachitaura vari parunhare kuTexas. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuFinancial Gazette, vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevakuru vevashandi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza mamwe mabhizimisi kuvhurwa kuti zvibatsire vanhu pamwe chete nemabhizimisi. Chronicle rinoti vaimbove mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas Nyikayaramba vachachengetwa nhasi paHeroes Acre apo mutungamiri wenyika anenge aripo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakaiko vashamarari vedu weStudio 7 nevateereri ndokwazai mose. Aiwa ndatinditaurawo pamusoro pemadzikuru edu ari kufayo, asi chikavadziko chandinacho chimwe chete chekuti tiri kungonzwa kuti uyo anga ari mukuru kumasoja kwefa mumwe anga ari kumukuru kumasoja apa anga akumirira nyika kunze ave ambasada kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzatiringonzwa idzi. Vese takavatarisa vava vanhu ava vakabva kuchisoja vamaretired. Ko munyika medu umu hamuna here vapanha vechidikiwo kana kuti vana baba vechidikiwo vakadzidza vane uchenjeri neunyanzvi hwemabasa aya vapirwawo mabasa aya vaite basa, kwete kuti mumwe munhu aneta pane rimwe basa ochitorwa achiswapa futi pane rimwe kuti atange patsva. Asi muZimbabwe kune vamwe vanhu vasati vamboshanda muupenyu hwavo hwese, asi dziri nyanzvi dzinogona basa, vari nyanzvi vanzveri vefundo. Zvinombofambawo sei munyika yedu iyi dai tagadzirisa ipapo tambopowa vasati vashanda mabasa? Avo vanenge vaneta vambowana nguva yekuzorora nemhuri dzavo kumamisha kwavo. Aiwa ndinotenda ndina hangu mahachi paSouth Africa.
Yevo vana mukoma Jonga, muri sei koko? Aisu tiri muno muSouth Africa tongobatabata vapo napapo, todoshuviravo mhani kudzokera kumusha. Zvino neproblema dziriko izi, chigwere chiripo korona iya. Korona yameno kuda zvichapora, tokutendai ikoko. basa ramunotiitira iri rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha idzi hashuwa rambai makadero todokurudzira kuti murambe muchitiudza
pamusoro vashamara vese vestudio 7 pamusoro tinotenda manhu vakanaka rangu zita ndonzi mazana mazana ndiri kuno kupretoria kumbandobva kwangu ndu ndandida kutaura pamusoro pavafriend gune kuti dai vanhu vose taita pfungwa dzakaita sana vagune dzekutaura zvinhu zvechokwadi pakashata vanhu vanotaura zvinhu zvine chokwadi mukati vasina kwavakarerekera zvisinei nekuti unosapota bato ripi zvinokudzwa ndatenda hangu
makadiva namukoma jonga pastudio apo hai ndokuda hangu kutenda kuna vafrank guni nemashoko avakataura pastudio vaguni vanoratidza kuti vane mumwe muono wakajeka vaguni vakuratidza kuti vane mumwe muono wave nawo panyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kunochema nevana vezimbabwe nekuti wakatarira mashoko avaitaura vanoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa hazvisi pamutemo asi kungoda kungoti kushungurudza vakataura vakati vasikana ava vari kumbunyikidzwa saka kungoda kungoshungurudza vanopikisa vakataura vagoni pachena saka ndinotenda nemuono wavo iwoyo kuti tikabatana tese zvinhu zvedu nyika yedu ingagadzirika ende ingaenderera mberi
tinokuchungamidzai pastudio 7 apo makadiko zita rangu ndinonzi kuenga udzoke ndiri kuda kutendawo kuna vafrank guni avo vezarupf handinawo kwandakarerekerawo ini asi nongovatenda pane zvavakataura maererano nevakadzi vakasungwava vanoita zvematongerwo enyika vachinzi havafaniri kuti vasungwe pane zvavanenge vachitaura nekuti vane kodzero iyoyo saka chokwadi chavakataura ichocho tinochikumbira kuti dei chagara chiri mavari sevanhu vezanupf vose nevanoita zvekutonga vamwe mudzinhingu dei vangoitawo saizvozvo ende tichitizve dei varega kuzopomerwa mhosva vichinzi vave mdc alliance nekuti vakazotaurira izvozvo asi kuti vakangotaura pakuziva kwavo mutemo zvaunofanira kuita saka dei vose vezanupf vaita kuti vatendeuke savafrank guni ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Come to me, kanobva kuTalking Drum nomukuru wavo Michael Lanners. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382 Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.